sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende. Ndekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamoma na Legal Committee nemama komiti yese eparamende neparamende pacharo iparti yeexecutive ndakashandisa accountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedza. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotadzisa kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu. Paramende, matare, executive, tichisanganisira vakuru venyika nemaminista avo, zvinhu zvitatu zvatinoti ndoo mapfira enyika yedu ehurumende yedu anoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Saka takuona rimwe pila racho rimwe bato rehurumende raakutadziswa kuti riite basa razvo nemazvo, ndekuti vamwe vanhu vaakutadzisa kuti basa riende voti hatisi kuenda ikoko taakubhoikota. Ndinoona kuti zviri kudzorera shure progress kubudirira kuenderera mberi kwenyika kwatiri kuramba tichitaura mazuva ese kuti nyika ino tapinda mumatope, tapinda munhamo, hatisi kuenderera mberi, toita sei? Ngationei kuti ese masystemu ehurumende zvese zvine muno munyika zvinoendesa nyika mberi ngazvishande, pasave nevamwe vanouya vachiwondomoka vachikanganisa mashandiro emapazi ehurumende. Saka izvi tinozvishora zvikuru kuti zvinhu zvatisingatarisiri munyika munomu yatinodzipo rine guta ruzhinji ine dhemokrasi iri kuda kuita mavision 2030 nezvimwe zvoda kuendera mberi, vanhu vabude munhamo dzavari, tive tichirwisana necorruption neuori. Asi kana taakuona kuti pane mapazi hurumende ari kuita kuita basa ravo kuti aendere mberi nebasa, toona paakukanganiswa. Zvinhu zvinodzorera shure kubudirira kwenyika yedu. Hatizvitarisire munyika yakaita seino iri kuda kubuda matope mairi. Tinofanira kuti tichobatana, toshanda, tichiona kuti basa rashanda, basa rashandwa, raendeswa mberi muparamende.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANU-PF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi? Vatenda ibiti.
Ini handitenderani nekutsanangura kuri kuita vanhu vezanupf, maMP ezanupf ari mupublic accounts committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzana zvagwa semutungamiriri wenyika rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramende mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita mazibida vari kuita. Vaiuya kumakomiti avo, vaiuya kupublic accounts committee. Mubvunzo mukuru unoda kubvunzwa kuti sei nezuro, chii changa chanyanyoshamisira kuti zvizoitwa nezuro kuti MDC makati hamucherechedzi president? Saka isusu hatichacherechedziwo vatenda ibiti semukuru wepublic accounts committee. Tiri kuona pane nyaya inodzimka yakadzama kukunda izvozvo. Haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa, inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa, vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana, vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana neZANU-PF, vanodyidzana neZANU-PF veSekunda. Saka takamboona kutendai diti nepublic accounts committee vave nenguva yakareba vachiedza, vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana Command Agriculture nekumwe kwese akaenda kupi, akashanda sei, zvakapirwa sei. Asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki. Masvondo kana svondo rapfuura iro havana kuuya, zvinzi mukuru wacho eSakunda haasi munyika, tumirai mvunzo yakanyorwa. Asi nezviro ndopatinozoona vakuru mashefu eSakunda havapo. Saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee, kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu? Hakuna chiri kuzogoitika uko, rekuti veZANU-PF vatiri kufungidzira kuti vari kushanda neSakunda nemakatiwo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutarukana, vave vachitadza kuzomira pamberi kepublic accounts committee kuti ZANU-PF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaitwa kuti musangano uyu usaende mberi. Saka pachirungu tinotongoiti sabotage. Handioni zvine chekuita neku nenano nedano rakatorwa neNDC rekuti hachicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamende tisinge tisipo. Aiwa, isu totozviona izvi zviri zvebato reZANU PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivadzivirire. Hatidi kuti vamire pamberi pepublic account committee, hatisi kuda kuti vapindire mubvunzo ichabvunzwa ipapo. Ndokuona kwedu. Asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina, pasave nekufungidzirana kwakawanda, komiti yaifa kugara pasi, because nyaya yesakunda ine mamo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda, dzinoda kutsanangurwa, dzinoda kubuda pachina. Kana munhu akachena, unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee, wopa uchapupu hwako, wopa umboo hwako, wocheneswa zita rako, hapana chaunobva. Asi kana pakuitika zvikiribidi zvakadai izvi tinenge tinobvunza, inotonyanya mupfungwa dzevanhu kutowedzera kuti chii chiri kuvharwa apa, chii chiri kutyiwa kuti chingabuda apa. Tinozoona kuti vanhu vaakuita vatingati matrixi kana zvinhu zvakadai izvi kuti vanhu vasamire pamberi pechinhu chinokosha sekomiti yeparamende yakasarudzwa nevanhu. Vanhu vari kutimirira vanabiti ava vari kumirira vanhu veZANU PF vacho vakasarudzwa kumirira vanhu kuti mibvunzo yese yecorruption kana uri kungopomerwa corruption vadanei vanhu ivavautsanangure vape umboo hwavo vape chopupu chavo evidence yavo vape testimony yavo vakatimirira isu. Asi ivo veZANU PF kana vaakufunga vega kwavari ikoko kuti tida kuti tivhari izvi zvisabude pachena, izvi zvisabvunzwe, tinoona kuti vaakutotadzira vanhu vavakavasarudza kuti vave varimo muparamende macho. Saka paramende vave yakutotadziswa kushanda kuinvestigeta zveuori, zvakutotadziswa kuti zvifambe mberi pamusaka pedanho riri kutorwa nemamembe oparamende eZANU PF.
Kune vamwe vambofana vari kuti izvo Sakunda Holdings yakakumbira mari kuhurumende ikapuhwa, haina kuisa ruoko rwayo muhomwe yemari, asi kuti yakaenda ikakumbira mari ikapuhwa, hurumende ikapa Sakunda Holdings mari zvisina mvumo yeparamende. Hurumende iri kuti iyo kumiswa pamberi pekomiti iyi ichibvunzurudzwa.
Ndo imwe nyaya yakakosha vatoto, kuti pane vanhu vakawanda, maoko akawanda apa anoda kuti aunzwe pamberi pekomiti iyoyo, kusanangira ivo veSakunda vacho kuinkluda nevamwe vacho vakavapa mari yacho. Ndekuti sekutaura kwatinoita kuti pese pese pane nyaya kunyanya dzeuori pane vanhu vaviri kana vatatu, haasi umwe chete. Takati nhasi veSakunda ngavauye vatsanangure, ngavatsanangure kuti mari dzacho vakapuhwa nani, dzakabva sei kuhurumende, dzanga dzasainirwa nani, dzanga dzakapuhwa mvumo nani. Kodanwa vacho ivavo vari kunzi ndivo vakapa Sakunda mari iyoyo, vese vehuru vari kubva kudivi rehurumende nevari kubva kudivi reSakunda nevamwe vese. Ndosaka komiti iyoyo yanga yakakosha, musangano iwowo wanga wakakosha waida kuitwa nezuro, kuti mazita ese nevamwe vese ngavabuditswe pachena kuti ndivanani, vanobva kuhurumende ndivanani, zvakafamba sei. Zvanga zvapiwa green light here kana mvumo neparamende sezvinodiwa neconstitution yedu, uyezve vaSakunda vacho vawana mari yacho yakashanda sei, umbou hwacho kuti yakashanda huri kupi nemashandisirwo acho. Saka vese vehurumende vese vaida kudomwa muparliament public account committee iyoyo vanofanirwa kuve vachidanwa kuti vauye kuzotsanangura kuti chii chakaitika. Ndokuti mari yakawandisa iyi munyika iri kutambura seyedu iyi, kutadza kana kutenga mishonga, iri kutadza kutenga zvinhu zvinodiwa kana kuwedzera mari dzevashandi vehurumende, mari dzakadaro hadzisi dzekutombotamba nadzo. Mangwana mangwana tichichema kuti kune masanctions, mangwana mangwana tichichema kuti hatikwanisi kuita izvi nekune izvi nekuti kune masanctions, mari hatina. Asi mari dzakadai dzichingonyangarika zvetoita sedambe, hatizvifariri sevana veZimbabwe. Tinenge tichida kuti nyaya idzodzo dziongororwe pasina vanovhiringa, vanodanwa kumberi kwedare, vachidanwa vachiuya vehurumende, wedza ndeveSakunda, wedza ndevamwe, ngavadanwe vatsanangure vape umboo neuchapupu hwavo. Nyaya dzakadari dziongororwe dzibude pachena. Kana mari idzodzo dzichidzoswa kuhurumende, ngadzidzoswe dzishandiswe mashandisirwo adzinofanirwa kushandiswa. Vanowanikwa nemhosva votorwa matanho ari pamutemo.
Tiri kuona vambofana kuti nyaya yehurumende yekupa makambani nevamwe vanhu vanodyidzana nayo paramende isina kunge yazvitambira chinhu chagara chichiitika makore ese zvichingoitika ende hurumende ichingodzokerera kuita zvinhu zvainonzizvo inenge ichityora mitemo yenyika zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadziriswe
pakaoma vacho tiri kutozviona ndinoirane nekuti patove nekarekodzi katoiswa nehurumende kekusatedzera mitemo mitemo yakaitwa nevana vezimbabwe kusanangisa ZANU PF yacho NDC nesu takaenda kunovhota pareferendum muna 2013 nekuti ndobumbe remutemo ratakuda itsva asi tinoona kuti hurumende yatove nekakatsi kaikako kekungoti inoita zvainoda mabiro adhojina pasina kutarisira kuti pane zvavanoitwa pane vachavabvunza pane vachavatongesa pane vachavaita kuti vavarege katsika kavo saka tinoona kuti pakutotovatanhu vakasimba kubva kuparamende yacho ndekuti paramende inofanira kuve ine simba sezvo iriyo one arm yehurumende pamaaccountability mamachecks and balances kuti yo ishandise masimba ayo ivewo vana public account committee vashandise masimba avo kuti zvinhu zvakadai zviregedzwe zvimirwe hurumende imanikidzwe kuteerera zvinotaura mutemo kuteerera zvinotaura bumbiro remutemo isaregeera mberi kutyora mutemo ichiona hayo kuti hapana zvatinoita asi takuda kuona paramende ine mazino ine meno ichiuya kune vanhu vakatumira vanhu kuparamende ikoko handikuondi pane munhu akavhotera munhu wezanu kana akavhotera munhu wendc anoda zviuri mumwe akavhotera zanu mumwe akavhotera ndc asi tinotenderana kuti hapana akavhotera uori saka kana zvinhu zvakadai zvichibuda patena chero akavhotera zanu pf mwana chaya akaona kuti ndo zviri kuitwa kuti zano pf avhotera achivimba kuti nekuvimbiswa kwavakaitwa panguva dziri kukambena ichatitira zvakanaka ichaitira icharwisana neuori ichaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka vakanzwawo vakaonawo kuti kwete vanhu vakatakatumwa kuparamende avo vari kutotyora mutemo vanhu vatakaisa muhurumende apa vari kupa mari zvavo kune makambani akasiyanasiyana vasingateedzeri gwara chairo remutemo vanhu vanofanira kuzviziva vanhu vomirawo vakadinga kuti aiwa hazvisirizvo zvatakasarudzira vanhu vaende kumuhurumende vaenda muparamende vachityora mutemo hapana ari pamusoro pemutemo vese zanu pf ndc ngava vanhu vanomanikidzwa nesu vanhu veruzhinji kuti teedzerai mutemo ndo zvatakakupinzirai muhurumende kuti mutimirire isusu kwete kuti tiira mari yekutyora mutemo nekusati tateerera kana kuteedzera gwara remutemo asi kuti muite zvido zvedu zvinoita kuti upenyu hwedu hunake ramangwana zvinoita kuti nyika yedu ibudirire zvamangwana
kana chiri chokwadi kuti Sakunda Holdings yakapuwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuamerica pakati pemakore a2017 na2018 tichitarisa hurumende yava munangagwa mushure mekunge vatora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vatiti izvo vacharwisa uroyi munoona here hurumende yava munangagwa iri kuzadzisa zvayakavimbisa
kana tiri chokwadi kuti ndo zvakaitika zvatobuda pachena kuti hapana kurevesa kuri kuita hurumende yava munangagwa zvakutoratidza kuti kuri kurwisa uori kune mativi kunotarisa kuti ndiwe kana onekwawo kuti iwe haasungwa hako enda iwe hauna basa unoenda asi pane vamwe vanotombotariswa kuti uyu habatwi uyu habatwi atinoti aya pachirungu kana masecret cow ndo zvatakutoona kana tiri chokwadi kuti ndo zvakaitika nesakunda tinova chokwadi kana chipangubudita nemapublic account committee avatenda idii tinotoona kuti zvakutopa chimiro takaipisisa hurumende yamunangagwa zvakutoratidza kuti zvese zvavari kugara vachitaura zuva nezuva kuti toda kurwisa uori hakuitira neuori if you shun corruption haunot shun you saka tinenge takutozviona kuti aiwa kungotaura chete toda kuona zvichiitika pasi tichiona kuti uyu nhai tanga tisikatobhotarisiri kuti nhingi nanhingi anova munhu atinoziva achishamwaridzana nevakuru ava atobatwawo kwete kuti kuzobata vanhu vatova kutongobva tunyaya yekuti havanga vaburana apa papaburanwa apa papaburanwa ndosaka azobatwa ndosaka azosungwa asi tida kunyatsoona ivo vacho vatisingatarisiri vatinotoziva vane ukama wakasimbisisa nevari kumusorosoro kuti naivo vakunzi aiwa hatitadi zvouori izi chero uri shamwari yangu yepedi wakariita zvouori unoenda asi hatisi kuzviona zvichiitika vamwe vatinoboona vachinzi nhasi vasungwa mangwana wozonzwa kuti aiwa havanga vasina kusungwa vanga vangodanwa kutango pindura mifunzo miri mitatu aenda akekumba ko zvamakagoti nezuro asungwa nezvati ko uye zvinoti nyaya yachinja papi tinenge taane mibvunzo yakawanda chii chiri kuitika kumahofisi kumberi ikoko hurumende ine uchokwadi here kuti ida kurwisana neworld nekuti kana pane vamwe vanonzi ava vari pedyo pedyo nevakuru vakuru venyika vabati ndivo vacho vari kutoita corruption inouraya nyika inoendesa mabhiriyoni ekuti anotakatika tozara chinetsana nekuti akaba 1 billion wakaba 500,000 yakaba chiye munhu wese aita hori ngaabati asi kana taa kuti kune vamwe asinga bati anoziva kuti anoita zvaanoda ndekuti uyu habati ari untouchable ndivo vanotori kunokora zvese upfumi hwese hwenyika vachienda nawo isusu tosara senyika tagara pasi tisina kana chekubata saka tinoona kuti kana hurumende ine chokwadi ichireresa kupinda kurwisa hori ngaibati iyo vanonzi vanotemba nekuda kuhwanda kuti tinowirirana nevakuru vakuru venyika.